manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva runyima mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar navaGodfrey Sithole mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vechidiki veZANU PF vopomerwa mhosva yekukanganisa musangano wekomiti yeparamende wanga uchizeya nezveNational Youth Service kuBulawayo. Tine hurukuro negweta remhuri yavalevhi musendo vanofungidzirwa kuti vakapondwa kuState House muHarare nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare ramagistrate muHarare vaStanford Mambanje nhasi varamba kutambira chikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reparamende vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar avari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. VaMambanje vati hapana umbowo washanduka wauya nemagweta avaScholar ungape kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Gweta ravaScholar muzvare Beatrice Mutetwa vati vaScholar havangakanganise vafakazi vakaburiswa muusungwa asi muchuchisi waLancelot Mutsoka vati zvakakodzera kuti vaScholar varambe vari muusungwa vachiti nyaya iyi hainei nezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
Nezuro magweta vaJob Scholar vakaenda kumatare zvakare kuRotten Row kunokumbira zvakare kuti vaJob Scholar vatongwe vachibva kumba sezvinotarwa nebumbiro redu remutemo kana kuti constitution. Sezvatinoziva bail kana kuti kutongwa uchibva kumba ikodzero inopiwa munhu wese asati aconvictwa kana kuti aonekwa kunzi ane mhosva pamutemo.
Saka zvaafamba sei nhasi kumatare muzvare Mahere?
Isusu tashamiswa pazuva ranhasi zvichinzi zvakare vaJob Scholar havasi kutenderwa kunzi vatongwe vachibva kumba kana kuti vanyimwa bail iyoyo.
Zvamuri kuti dare raramba zvekare kuti vaScholar navaSithole vabvisiswe mari yechibatiso kuti vagone kutongwa vachibva kumba. Imi sebato matambirana nazvo sei izvi?
Isusu tinoona kuti inyaya yekuti vanhu veCCC vari kuramba vachimbunyikidzwa neZANU PF. ZANU PF iri kushandisa matare kuti mamembers edu vambunyikidzwa kidzwe saizvozvo. Tinokumbira sezvatakumbira mazuva ose, sezvatakadhimanda kuti vaScholar ngavaburitswe, vaSithole zvakare ngavaburitswe mujeri vatongwe vachibva kumba. Nyangwe vose vakasungwa panyaya dzekunyatsime vese ngavatongwe vachibva kumba sezvinotaurwa mubumbiro redu remutemo.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwebhiri revechidiki kana kuti National Youth Service wanga uchiitwa kuBulawayo nekomiti yeparamende wazotadza kupera pave kuita mhirizhonga. Vaona zvichiitika vanoti vechidiki veZANU PF varwisa mumwe anga achipa pfungwa dzake dzavanga vasingavirirane nadzo. Asi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vanokatyamadzwa kuti pese panorwisana vanhu mune zvematongerwo enyika vanhu vanomhanyira kunongedza kubato reZANU PF. Asi Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo vaMcDonald Munyoro vane maonero akasiyana.
Boka reParliamente rinoona nezvechidiki, Parliamentary Portfolio Committee on Youth, iri kufamba mumaprovinsi ose ari munyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi vanga vari kubata vari kuBulawayo, apo vari kufamba vachiita hurukuro maringe nechirongwa cheNational Youth Service chakanzi chave kudzoka necabinet. Vanhu vakaungana vachinge vari mumusangano imomo, mune makakatanwa aitwa. Vanhu vakapedzisera vave kuita sekunge vanorohwa, vachiita sekunge vanonzi vanyarare vasataure pfungwa dzavo kana kupa pfungwa dzavo vari pakati pemusangano iwoyo, zvinova zvachiita kuti musangano umiswe neanga akamirira boka reParliamente reYouth ranga richitungamirira hurukuro iyi. Nekusakisa kweizvozvo, musangano uyu wabva watomiswa, hauna kuzoenderera mberi nekuti vanhu vazenge vobva ipapo vachimhanya.
Sei zvanga zvichitaurwa apa zvakakosha vaMunyoro?
Nhaurwa yanga ichiitwa iyi, muono weboka reParliamente revechidiki kuti hurukuro iyi isvike kucabinet, isvike kune ministri yevadiki, kuti vanzwe kuti vechidiki vari kuti kudiniko maringe nekudzoka kwechirongwa ichi.
Semaonero enyu, zvii zvingaitwe kuti pasaite mhirizhonga pamisangano yakakosha kudai?
Parliamente pachayo painoita misangano yayo inokomekedzwa kuti pange pane mapurisa, kuti pakaita sezvaitika muzuva ranhasi vanowanika varipo, vanobatsira kuti pasaite mhirizhonga kana makakatanwa anotadzisa basa reParliamente kuti riende mberi.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano renayo vaMcDonald Munyoro vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwe chidzikwe kuve mutemo unoshandiswa munyika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya akanangana nezuva ranhasi rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUN kuti vanhu vasapambwe, voshayikwa kana kuti United Day Against Forced Disappearances. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wezNHR vakumbira mafunda varisangano ravo harisi kufara kuti vaitaidza mara nevamwe vanosanganisira vakatsakatika munguva yeguku rahundi, uye nyika yawana kuzvitonga avo vane makore akawanda vatsakatika havasati vawanika pasina matanho ari kutorwa nehurumende. Vamafunda vakurudzira kuti Zimbabwe itore chisungo chakaitwa neUN ichi kuitira kuti vanhu vasangopambwa zvisina tsarukano.
Kumbirawo zvakare kuti hurumende yedu yeZimbabwe inge ichiita inonzi muchirungu kuratify mutemo uripo wekuprotekta vanhu from kumbunyikidzwa kana kuti from kudisapiwa. Pane inonzi the National Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Tiri kuti pakaitwa ratification iyoyi, chinova chikumbiro chakaitwa kunenyika dziri pasi rino rakawanda maUnited Nations Member States panguva yeUniversal Periodic Review Mechanism yakaitwa mazuva akapfuurayo. Zimbabwe yakakumbirwa kuti ngaiite ratify so that enforced disappearances anoonekwa semhosva. So we are asking that the government of Zimbabwe, hurumende yeZimbabwe, iite criminalize mhosva yekubata vanhu kuabducta vanhu nekuvaisa mucaptivity pasina mvumo yavo, pasina mhosva, pasina mhaka yavo. Tiri kuti Zimbabwe ngaishandise dzimwe nzira dziripo dzekusunga zviri sivo zvakanaka. Kana muda kusunga vanhu, ngatiite zvinhu zviri pamutemo.
Izvi zvatsigirwawo nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure.
Tikarega kuvhara chapter yavadzamara, tikarega kudzamara kuvhara chapter yeguku rahundi, nyika yedu icharamba ichidzokera kumashure ichisangana nematambudziko akaita seaya. Saka tinenge tichikurudzira kuti hurumende iwo muone kukosha kwazvo kuti kana paitika nyaya yekushaikwa kwemunhu inyaya yekuti tinofanira kudzidza kwairi inyaya yekuti maronda evakarasikirwa anoda kugadzwa inyaya yekuti vanhu vakapara mosaidzi vanoda kuti vasungi justice ionekwe ichiitika kuti nyika yedu isarambe ichiwirwa nematambudziko akaita sai nokuti pakashaikwa vanopanisha zvinoramba zvichidzokorwa toitawo combination kunenge vari hama dzavo dzakasara nezvimwe zvakadaro
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobheshava vati hurumende inofanira kuona kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika hadzirambe dzichiitika vachiti izvo zvinosvibisa zita renyika
maziso epasi rese akatarisa pahurumende yedu kuti tiri kuchinja here unhu hwedu tiri kuremekedza here upenyu hwevanhu tiri kuremekedza here kodzero dzevanhu kana vanhu vachiramba vachinyangarika zvinotendeka kuti hatisi kuremekedza upenyu hwevanhu hatisi kuremekedza kodzero dzevanhu zvinoita kuti tirambe tichitarisirwa pasi tirambe tichitizwa neavo vari kufanira kuuya vachishandirana nesu kuti nyika isumukire iende mberi
vaimbove nhengo yezanu pf vajimu kunaka vati kunyange hazvo vaimbove muzanu pf pakatsekati kavadzamara nevamwe vavo zvinovarwadza kuti muzimbabwe yakasununguka vanhu vachiri kupambwa vakurudzirawo kuti mapurisa aite basa ravo nemazvo mukutsvaga chokwadi chezvakaitika pana vadzamara nevamwe vakapambwa vakashayikwa kuti mhuri dzevanhu ava dziwane zororo mwana dzadzo
mapurisa vanofanira kuti vaite zvose zvavanokwanisa kuti vatsvagirudze kuti chii chakaitika pana vadzamara vapenyu here kana kuti vakatofa tinofanira kunge tose pari zvine zvitaakuziva kuti chii chakaitika chaizvo pavari chinozondinetsa ndechekuti dzimwe nedzenguvawo mapurisa vanozoisa efoti yavo yakanyanya kuinvestigeta nyaya dzisina basa vachisiya nyaya chaidzo chaidzo dzakaita sekudisapia pana Patrick Dzamara asi pakangoita anongodedzera nhasi kuti let's go for demonstration unoona mapurisa vatokusvikira nechimbi chimbi pasina chinguva watobatwa watounzwa kudare redzimhosva but panyaya dzakadaidzi dzinokanganisa mamiriro enyika I don't know why mapurisa vachikundikana kuti vaite action nekukurumidza nekuti zvinosvibisa nyika yedu yeZimbabwe
gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza musangano weun wekomiti inoona nezvekupedzwa kwerusarira ganda wakaitirwa kugeneva kuti vakaponda vanhu munguva yeguku rahundi havasi kuzosungwa vachiti vanhu ava vakaregererwa kare panguva yeutongi hwemushakabvu varobert mugabe nhasi hatina kukwanisa kubata vaziyambi asi vakamboudza dare reparamende nguva yadarika kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti itsvage kuti chii chakaitika kuna vadzamara zuva reun international day against forced disappearances rinocherechedzwa pasi rese musi wanyamavhuvhu 30 gore rega rega ndakamirira studio 7 muharare ndini Frank Chikowore.
Gweta remhuri yavalevhi musendo avo vanofungidzirwa kuti vakapondwa nemauto pamusinda wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa westate house muharare rinoti mhuri iri kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti mauto asi vachipika kuti havasi kuzovaradzika kusvika firo yavo yazivikanwa mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 kuti matikitivha ari kuferefeta nyaya iyi mukuzeya nezverufu urwu blessing zulu westudio 7 abata gweta remhuri iyi vamusindo dunira ungwe
takazopiwa basa nemhuri yacho tikanyorera mukuru wecid muharare netsamba yakatendererawo ichienda kuna vakuru vedistrict yepurisi nekupropo nekuna commissioner general neminista mamwe tichitsvaga kuti aiwa tichiisa nhunha dzemhuri yekuti aiwa tisi kugutikana nemufambiro uri kuita nyaya nemabatiro akaitwa kunyange pavakazopuwa mukana wekunoona mwana iyeye which was after 2 days after akataurirwa zvorufu rwake pamwe vake vachirambidzwa vakarambidzwagawo nemutumbi wake wese chavakagona kungoratidzwa chachirikiso chake chairatidzika ngachine vanga rakakura rakashatisisa nechepamuromo zvairatidza kuti munhu wanga ari mainjuries asi wanga agezwagezwa zvokuti waitoona kuti no the situation is being managed hanzu dzake dzavakazopiwa dzanga dzakabvaruka bvaruka dzistained dzine tsvina yake yekuratidza kuti vakazviitira neropa nezvimwe zvakadaro
Pakazoitwa here ongororo yekuona kuti akafa sei kana kuti postmortem?
Postmortem yakazoitwa. Mushure nemazuva pakaitwa postmortem yakajekesa kuti kufa kwake kwanga kusiri kwamai, asi kana kwakuri kuchiratidza kuti wakakuvara zvakanyanyisa maintena organs emudumbu, zvinoratidza kuti zvanga zvakonzerwa nepressure erekuita kutakunge inotarisirwa kupfungana ufungidzirwa kuti inopara kwayo yakakonzerwa nekuroma. So ndozvimwezve zvichemo zvanga zviri mumabhiwa takanyorera vakuru vemapurisa kuti zvoda kuti zviferefetwe, nekutaitoratidza kuti hapana kuferefetwa kuriitwa maringe nefuro kwake.
Makapuwa here mhinduro nemapurisa?
Saka mapurisa akazotibairawo achiti no, chichemo chedu vachigamuchira vachiona vari kuferefeta nyaya yacho. Pamusoro paizvozvo mhuri yakabva yatora danho rekuti nekuda kwekuti hapana kujeka uye panoratidza kuti pane kuvanzurudzwa kwechokwadi maringe nemafiro ake, havasi kuzochengeta mutumbi wake kusvika chokwadi chajeka. Uye kana vakaita chiitiko ichi vaiswa pamberi pemutemo.
Saka apa mutumbi wake uri kupi pari zvino?
Kutaura kuno mutumbi wake uri kumota ari kuparire Nyatwa.
Asi hapana here kutyisidzirwa kwavari kuitwa nemapurisa kana vamwe vanochengetedza runyararo?
Kwakawanda kutyisidzirwa, kwakawanda kubva musi wacho kusvika pari Nyatwa, kutyisidzirwa kwakawanda. Kunyange ivo vakaatenda kumutumbi wake kuparire Nyatwa, vese vakasiya vakapiwa tsindidzo kuti zvikangobuda unspecified action inoitika kwaari. Everyone ari involved in nyaya iyi ari kusangana nekutyisidzirwa ikoko.
Gweta vamusindo dunira hungwe vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rewechidiki reproject Vote 263 nasi raparura chirongwa cheGo Educate Mobilize Vote Campaign, icho chinokurudzira vechidiki kuti vavhote pamwe nekukwikwidza zvigaro zveutungamiri musarudzo dza 2023. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weproject Vote 263 vayangason Matete vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vaparura chirongwa ichi mushure mokuona kuti vechidiki havasi kufarira nyaya dzekuvhota kana kutora zvigaro zveutungamiriri.
Programu yandichiparura nhasi programu yekukurudzira vechidiki kuti vanonyorosa kuvhota, nekukurudzirawo kuti hurumende through parliament inge ichiitawo maelectoral reforms anokwanisa kualawa kuti vanhu vechidiki vaparticipate maelection. Nekutiwo vechidiki tichivakurudzira kuti inge vachitorawo zvinzvimbo zvekunge vachiparticipata for public office.
Vatiwo kunze kwekushandisa nzira dzinoshandiswa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission ZEC, vachashandisawo dzimwe nzira itsva dzekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Politics yemuZimbabwe is not been attractive. Vechidiki vangu havasi kudzifarira, dzakawanda violence, dzakawanda kutukana. Saka tisakatsvaka nzira dzekuti tinge tikwezva vechidiki, dzakafanira nekushanda nevaimbi nekuita atinoti kana masposting tournaments ekuti vechidiki vana vachimafarira.
Vaenderera mberi vachiti chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu eHarare, Manicaland, Masvingo nekumatebeleland, nekuti umbowo kubva kuZEC hunoratidza kuti vechidiki vazhinji mumatunhu aya havana kunyoresa kuvhota. Vakurudzira veparamende nehurumende kuti vavandudze mutemo wesarudzo uye kuti ZEC ipiwe mari yakakwana yekuita basa rayo, pamwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumirwe kuvhota musarudzo dza 2023. Vatiwo kutora zvitupa kunofanira kurerutswa uye kuitwa matunhu ese nenzvimbo dzinogara veruzhinji, vachiti vechidiki vakawanda vanotadza kuvhota nekuda kwekushaya zvitupa. Imwe nhengo yeZimbabwe National Students Union ZINASU, zvakare vari mudzidzi paUniversity of Zimbabwe vaNation Kosho, vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa cheproject Vote 263 ichi.
Vechidiki vakawanda havana zvitupa. Chitupa is a requirement kana zvida kuregister kuvhota. So pavanoenda kunopiwa zvitupa, mayouth havasi kukwanisa kutora zvitupa kuzi varosvika unoda kumukira na 5 o'clock or 4 o'clock kuti ngo chinobata line kumakombe kuti upiwe chitupa. So it's a challenge. Washaya chitupa uchakwanisa ichi, vasakwanisa kuregister kuvhota.
VaMatete vatiwo mari dzakatarwa neZEC kuti munhu akwikwidze musarudzo dzinotadzisa vechidiki kukwikwidza, sezvo vazhinji vavo vasina churu kana zana remadhora ekuAmerica anodi wakuti munu akwikwidzese nengo ye National Assembly kana kuti kanzura musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvatsinirwa nasachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vatiwo mhirizhonga inoitawo kuti vechidiki vasapinda musarudzo, vakatiwo zvakakosha kudzidzisa vechidiki nezvesarudzo.
Nacho yakakwana kuti kuvhota kwacho kunovabatsirei muupenyu, kuti demokrasi yacho chini, chii chinochinja akavhota kana kusavhota. So tiri kuona kuti dzidziso yekukosha kwesarudzo inofanira kutanga vana vachiri vari muchikoro.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri muchikamu chevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Sarkozy Chuma vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotoriwo nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuvhota che 1 million campaign.
Inwa program inotageta ma first time voters. Iyo program tukuenda nayo kuchikoro, tukuenda nayo munharaunda dzakagara, tichikurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa kuvhota. Then sebato, isusu takataura kuti bato redu ibato rema citizens, bato redu ibato revagari. Vagari ndo vachange vachidetermina kuti ndiani achaita MP, ndiani achaita councillor. Zvazvinongoreva ndezvekuti vechidiki ndo ane majority, ndo vakawanda. Saka zvinongoreva ndezvekuti kana vagari vari vanozoselecta munhu. Vechidiki vane mukana mukurusa wekupinda vachinotora zvigaro nokuti ndo vakawanda.
Imwe nhengo muchikamu chevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira zvakanyanya kuti vechidiki vakwikwidze musarudzo.
Ndofunga makaona kuti president Mnangagwa ndi president vane rudo nemayouth. Takaona vachipa mayouth mazvigaro kumaministry kumaparastatals. Takaona vamwe vachitwa madirector. Mukaenda mukabinet yedu yakazara nemayouth. Izvozvo zvinoita kuti mayouth participate zvakare.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezeki paurongwa hwekusimudzira vechidiki kuti vavhote, sezvo mutauri wekomisheni iyi vaJasper Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Darerezi mosha rechiredzi rawana sadunu chilonga chikutu vasina mosha yekukurudzira vanhu vavo kuti vaite mhirizhonga vachiramba chirongwa chehurumende chekuvabvisa munzvimbo yemazitateguru avo kuti muitwe chirongwa chekurima sora remombe dzemukaka chekambani yeDen Dairy. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare rechiredzi magistrate Musa Revimbai Mutukwa varasa nyaya yavachikutu vachiti vachuchisi vaitungamirwa namuzaremo Blessing Musere vakatadza kubudisa humboo hwakakwana kuratidza kuti vakapara mhosva. Gweta ravachikutu Muzare Charity Rita chakauya vatenda kuti dare rachenura sadunhu ava.
Vachikutu vaisomerwa mhosva yekuinsita filing yekuita public order. Mushure mukore yakaita mautinisayo vapedza takaita application the main reason being that tanga taona vete inaukwanisa kubudisa humboo huchapupu hunotaridza kuti valiziso muchikutu vakapara mhosva yavo kunyemerwa. Nokudaro vakabva vaiwanisa vasina mhosva.
Vachikutu vaipomerwa mhosva yekukurudzira vagari vekuchilonga kuti varatidzire nemhirizhonga senzira yekuramba chirongwa chekambani yeDen Dairy iyo inonzi ine ukama hwakasimba nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakatenda muna Chikunguru pavakashanyira kambani iyi kuti vave neukama hwakasimba nemhuri yekwavaDarren Coates varidzi vekambani iyi vachiti vakatanga kuzivana kwemakore makumi matatu adarika. Vachikuti vanoti vatambira mutongo uyu nemufaro sezvo vasina mhosva yavakapara uye vari kushungurudzwa kurwira kodzero dzevanhu verudzi rwechichangano.
Ya, izvi ndo zvandatakatarisira sevanhu. Seinini pachangu ndandakazvitarisira because ndaiziva kuti hapana mhosva yandakapara. Kunyange the community at large ndo zvaanga akatarisira izvozvo because panga pasina hapana mhosva yandakapara. Nyaya iripo inyaya yekungomiririra vanhu, kumiririra mbeveve, kumiririra mabofu, kumiririra zvirema pamusoro pekuti kana vanhu vabvisiwa panzvimbo pavo vanosara vari varombo. Saka naizvozvo chero munhu aizviziva kuti chinhu chiri kutaurwa ichi hachipo.
Vachikuti vanoti vari kushungurudzwa nekuti vakaendesa hurumende kudare repamusorosoro reconstitutional court Uko vane chikumbiro chekuti rimise chirongwa chekuvadzinga mudzimbo yavo sezvo vachiti zvinotyora bumbiro remutemo wenyika. Dare reConstitutional Court rakambosendeka parutivi kupa mutongo waro panyaya iyi yavari kumirirwa nemutevedzeri webato reTCCC vatendai biti vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi inoda kurima sora reLucerne remombe dzemukaka izvo zvichamanikidza vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kubva paivhu remadziteteguru avo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Simba.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzine maonero akasiyana-siyana pagwaro rakaburitswa neZuro nebhanga guru renyika riri kurakidza mamiriro akaita upfumi zvichitevera zvirongwa zvakadzikwa nebhanga guru zvekudzikamisa upfumi hwenyika. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti riri kufadzwa nekubudirira kwarinoti kuri kuita zvirongwa zvaro zvekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemitemo yakasimba yemafambisirwo emari, kukwira kwehuwandu hwemapeni egoridhe ari kutengeswa uye kubatwa mhandamatsipa kwemusika mutema nemitemo yebhanga guru iri. RBZ inoti komiti yayo inoona nezvemafambisirwo emari yeMonetary Policy Committee iyo yakasangana nechishanu chadarika yakaona zvakare kuti inflation yepamwedzi yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 25.6% mumwedzi wachikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 12.4% muna Nyamavhuvhu. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemuono wekomiti yezvemafambisirwo emari iyi.
Hongu, tinowirirana nezviri kutaurwa nebhanga reReserve Bank. Nyaya iripo hombe ndedanho rakatorwa nebhanga iri rekuti pawe ne yatingati pachirungu kana economics tight or conservative monetary policy no limita money supply munyika. Takaona kuparurwa kwema gold coins kuchiita mop up excess liquidity, excess money supply muekonomi. Asi zvakakocha ndezvekuti pawe ne a supporting fiscal policy, zvirauti public spending yehurumende inofanira kunge ichisapotawo donzo reReserve Bank retight monetary policy.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havawirirane nemaonero ekomiti yeRBZ aya vachiti zvairi kutsanangura zvinenge ngano yemubhuku zvisiri zviri kuitika muvanhu.
Vanhu vomuZimbabwe havana basa nezvakandawanda zviri kutaurwa zvemakoini zveinfleshoni. Chavanongoda chete jonga ndechekuti kana akapinda mushopu otenga chinhu mustoro otenga chinhu chakachipa mari yacho isingakwiri mazuva ese.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Mwoyo Mutamba Sere vane maonero avowo anosiyana nebhanga guru reRBZ vachiti havaoni zvirongwa izvi zvichienderera mberi nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Hazvigoneke kuti pamberi apa kana tiri kutengesa gold tichitengesa nemaRTGS tichava nezvakawanda zvatichabatsirikana nazvo nekubva mukutengesa magold coins aya.
Panyaya yekudzikira kweinflation, vangwenya vanoti hapana chatichadzika sezvo mutengo wezvinhu zvinotengwa zvakanyanya nevarombo zvakaita seupfu nechingwa isina kushanduka.
Kana mutengo wechingwa usina kuchinja, kana mutengo weupfu usina kuchinja, ndo zvataita kueconomist anonzi magift and goods, zvinhu zvinotengwa nevanhu varombo, hapana chatichachinja. Saka inflation yavari kutaura iyoyoyo inofambirana necost push yeimport push inokonzerwa nemari dzekunze kwenyika, madhora anotengwa pamusika mutema. Saka kana madhora anotengwa pamusika mutema ekuAmerica ava mashoma, zvinoreva kuti zvinhu zvinounzwa munyika zvinenge zvisingachanyanyi kudhura nokuti mari yacho yakuwanikwa yakawanda.
Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinotiwo zvinonetsa kuona kana matanho ari kudzikwa nebhanga guru aya ari kushanda mativi ose, nekuti kunyange hazvo musika mutema wadzikamiswa, mutengo wedhora rekuAmerica pamusika weRBZ auction floor uri kuramba uchikwira zvekuda kutobata mutengo uri pamusika mutema. Muchirongwa chedu che Live Talk The Connection na 8 PM nasi tiri kutarisa chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye nyaya yemhirizhonga yaitika muBulawayo panga pachida kuzeiwa bhiri reNational Youth Service nekomiti yeParamende nevechidiki. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gaina Kumede Saide.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili imhla ka 13 ngabakazi 2022 ngugaino kumete saidi endabeni zethu lamhlanje guqhamuke udlakela kobulawayo namhla emhlanganweni we committee yedalela eParliament ebona ngendaba zabatha ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu ngokuvuselelwa kwehlelo lwe National Youth Service lwethulwe kusemthethweni namhlanje eHarare uhlelo lwabasakhulayo olwe Project 263. Umhlaba umanyene namhla unanza ilanga elisola ukuhlukuluzwa ukuthunjwa lokucathiswa kwabantu ole United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Uqhamuke udlakela kobulawayo namhla emhlanganweni oqhutshwe yikomiti yedalela eParliamente elibona ngendaba zabatha ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana lokuvuselelwa kwenhlelo yeNational Youth Service. Abatha abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF bachithela umhlangano ngemva kokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abalodlakela abaziwayo ngokuthi ngama green bomber abasuke basetshenziswa izanu PF ukuchaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Umuntu kaMili Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga.
Ngokuzakele namhla kobulawayo kutshengisela ukuthi uZulu oluningi aluthakazeleli lolu hlelo leNational Youth Service. Iloba yona injongo yethu yeNational Youth Service ibalulekile ukuthi kukhangelwe ukuthi yenkakhulethwe ukuthi abantu benanzelele ukwakha kwesizwe kumbe okuthiwa hayi kuhlomisa abantu ngokuthi sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi. Bese kunanzelele ukuthi abantu sebananzelele ukuthi uhlelo leNational Youth Service seluhambe laphambuka ekukhangelelweni ukuthi lifinyelele entweni ekukhangeleleyo. So okwenzakale namhla kobulawayo abantu betshengisa udlakela kusobala ukuthi iningi labantu aliwuthakabeleli lolu hlelo.
Izolo sibone umhlangano ofanayo usenziwa eMatobo abantu baphe imbono yabo kodwa kasibonanga ukusiba lodlakela esilubone lamhlanje. Kuyiwa phambili kwezinye indawo ubona kuhamba njani?
Nasikhangela okwenzakala eMatobo izolo lakobulawayo kusobala ukuthi nasikhangele eMatobo indawo esingathi isemaphandleni. Kuba lula ukuthi abantu abasemaphandleni beyamukele inhlelo zikahulumente. Kodwa ngathi sibuya endaweni ezinjengakobulawayo ikulapho sibona khona abantu abanemiqondo ethiyeneyo. Yikho singathi namhla kube lodlakela because of the nature of indawo lapho kwenzakale khona iheri. Singakhangela futhi ngasikhangele okuzayenzakala phambilini. IBulawayo namuhla singathi ifihle yatshintsha kumbe izatshintsha indlela abepharlamente abazayenza ngayo ama-hearing. Sebekwazi ukuthi okwenzakala kobulawayo kungabe kusithengisele ukuthi uZulu alithakanga kumbe injira kuna baenza ngayo ama hearing ayisiyo. So izinto sezakhinje.
Wena ulubona njani uhlelo lwe National Youth Service njengomuntu osakhulayo?
Uhlelo lwe National Youth Service alona uhlelo oluhle kakhulu uma lisenziwa ngendlela eqondileyo. Nasikhangela endaweni ezingabo Nigeria la kumanye amazwe, lolu hlelo lunguhamba luncedise ekwakheni isizwe, kodwa singananzelela indlela osoluyenzwa ngayo kumbe olwayenzwa ngayo kusenza singabi laloko kuthiwa yi-confidence.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF, umnumzana Thafazwa Mugwadi, ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adala loludlakela. Lwethulwe okusemthethweni namhlanje eHarare uhlelo lwabasakhulayo lweProject Vote 263. Lolu hlelo lujonge ukukhuthaza abatsha baseZimbabwe ukuba babhalisele ukuvota njalo bancintise kukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lweProject Vote 263 lukhangelele ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka-2023 ngokubalanda izinkundleni abazithakazelelayo zangalezinsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi walenhlanganiso umnumzana Yangason Madede uchasisa kabanzi ngabakhangelele ukukwenza phansi kwalolu hlelo.
And we implore them to be the change they desire and to also present themselves for
public. Uhlelo esilusungula namhlanje lujonge ukuxwayisa abatsha ukuqakathekisa udaba lokuvota. Sifuna ukuba wonke umuntu enelise ukuvota okubalisa abatsha. Kumele bazi ukuthi kulilungelo labo, kutsho uMatete. Uqhubeke ekhuthaza abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi ibone ukuba umumo oselizweni uyavumela abatsha ukuba baphatheke kwezombusazwe, njalo kumele uhulumende aphume lenhlelo zokuphiwa kwabo incwadi ezifana lezithupha lama-birth certificate ukuze babhalise ngobuningi babo, ngoba kulilungelo likazulu wonke ukuba avote. Abatsha balwemukele ngenjabulo uhlelo lolube sithi lubabonisa ngokuqakatheka kokuzikhethela inkokheli elabatsha phakathi. Umnumzana Matthew Dube ngomunye wabasakhulayo abalombono onje.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha behambe ngokuningi babo bevota. Kuyenelisa ukuthi kube lenguquko, ngoba umqondo wabatsha lomqondo wabadala kuyinto etshiyeneyo. Umqondo wabasakhulayo kuyinto etshiyeneyo labo abakhula dala, abadala bethu abayibo abazali bethu njalo. Kho kathesi thina abatsha lalela amapiano kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngendlela esilalela ngayo amapiano senze njalo lasekuvoteni hambe ngobuningi siyevota.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye osakhulayo uPia Sibindi othi kulusizi ukuba abaningi abenelisi ukuvota ngenxa yezizathu ezihlukeneyo.
Udaba olunye oluhluphayo ebantwini abatsha ekubhaliseni ukuvota uludaba lwezithupha. Iningi labo kabalazithupha ukuthi bebhalise ukuvota. I-information ambona uhulumende efake information eningi ngokwakathesi. Izekhi ye ibivula ama-centers awokuvota. So ngamafitshane ngathi khona mina angiboni kule information kulo lwazi oluningi indaba yokuvota, njalo abatsha baphanjaniswa indaba yokuswela izinto.
Ezinye iingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi uhulumende weZANU-PF akalasifiso sokukhuthaza abatsha ukuba bavote ngoba esisaba ukunqotshwa kukhetho. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Jairus Ncube uthi uhlelo lolu akumelanga lube sengani lusekela ibandla esithi kuba mutsha akusho ukuba umuntu engavotela iZANU-PF.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithi.
Abatsha abaningi kuleli bakhala ngezinto ezifana lokwethuselwa ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha okuba bavote. Abekomishini yeZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu eziqintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduzane labo. Abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlaba umanyene namhla kunanza ilanga elisola ukuhlukuluzwa, ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu olwe United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Iningi lisithi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu njalo kwenziwa ikakhulu ngababusayo abangontando kayiphikiswa. Abethule imbiko bekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ananze ilungelo loluntu, bagoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International, lebandla Citizens Coalition for Change. Uhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukunyamalala komuntu asiyonto engathathwa lula nje. Umuntu phela kafanele sifuyo esingalahleka kudele. Uthi angqe amasela sebasintshontsha angisoze ngasibona futhi. Ngiyakhumbula sisukele emva khonale kwawo labo rashiwe eGuja Edson Sithole, labanye ngazayo embaqambe kwathi usiza ngapha kwaba labo Patrick Namayama oItai Zamara. Bonke laba ngabantu abanyamalalayo phezu kwabanye esingawaziyo lamabizo abo. Sengitshwe laba begukhula undi bayesaba abanye ngabona uhulumende. Bakhona babe ngophathi ntabo bakahulumende ngaleso sikhathi abayaziyo indaba naleyo. Osengumongameli ngwephethe ezokuvikeleka elizweni ngaleso sikhathi. Ulalo ithuba lokuthi nxa ezimisele ayilandelele leyo ndaba izifika ekugcineni. Abantu abalahlekelwa abanyamalalelwa izihlobo zabo badele nxa bedela, njengoba kukhanya ngathi ithuba lokuthi basaphila hhayi amathuba akhona asancipha kudala. Kodwa akutsho lutho lokhu ukuthi abantu kabafuni ukwazi ukuthi abantu babo bayanga. Uhulumende angacatsha ngayo naleyi NPRC hhayi ayisebenzi okuya ngayo. Sengake ngena imihlangano nabeminye kakuzwakali. Yindaba nje ezifuna ukulolonga zibeke uhulumende ezingeni elingathi lingcono. Imizamo kahulumende iyasilela asiyiboni. Nangomunye bekhuluma esemazweni uziyambizeyambe uthi indaba yakhona iyaphela abantu baxolelwa. Ngibona ngathi ikuwumana komuntu lokho, ngoba yena kalahlekelwanga isihlobo. Abantu abalahlekelwa izihlobo zabezanyamalalayo lokho kubuhlungu. Uhulumende ngawumchuka ngendlebe ukuthi zikhona izinto ezingakhulunywayo ezizilayo ikakhulu ezilokufa lokunyamalala kwabantu. Awuphonge usukuma nje, uphonge uwumana lokhu okuyabe kubuye ekhanda lakho.
Singathi izwekazi le-Afrika lokho lisalele emuva yini kulolu daba luyedlulwa ngamanye amazwe kumbe hhayi? Bakhona labo ntando kayiphikiswa.
Ye, izwekazi le-Afrika eqinisweni singakhuliswa ukuthi kumbe siyazizonda mesizonda ubukhokheli mesizondani, lisemuva kakhulu. Ngoba okwenza ukuthi abantu banyamalale izikhathi eziningi ukuthi ababusi be-Afrika abaningi ngontando kayiphikiswa. Ungakhuluma usola into lento esegcikeni ebonwa la umntwana omncane ulakho ukuthi unyamalaze. Yebo, ngaba khona kwamanye amazwe anjengaseLatin America la kokwakuthutshe khona lokhu okokunyamalala kwabantu. Kodwa i-Afrika iphuma phambili, ungavele ungathi uyasola usuyisitha. I-Afrika isalele emuva kakhulu, kuyayangisa kuyenyanyeka. Le nhlanganiso zona lezi ze-Afrika kumele zikhangele amalungelo abantu. Ungathi bona abahlala kuzo bamunya vele linye, ngoba balakho ukuvikelana lokumbambathana bembambathana ngobubi. I-Afrika isemuva kakhulu futhi lamathuba othi kulunge mbona sesekhatshana. Enxenye mhlawumbe kungokuthiwa idemokhrasi e-Afrika kakusebenzi njengoba kusebenza kwamanye amazwe.
lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 eseGwanda. Umthethandwaba kamantshe weHarare walile ukwamukela isicelo sokuthi umeli wezengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Skhala webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso se-bail. USkhala wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka ekutholakaleni kwesidumbu selunga lebandla lakhe uNkosazana More Blessing Ali oyenyamalele. Umantshi ubikwa ephe isizathu sokuthi akulabufakazi obutsha bokusekela lesi sicelo se-bail. Umtshutshisi Lancelot Mutsoka esithi uSkhala ulakho ukuphambanisa abafakazi nxa engaphiwa i-bail. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika ulubhekise edolobheni ele Wilkes-Barre esigabeni sePennsylvania namhlanje phansi kohlelo lwakhe lokukhankasela ukuvimba izehlakalo zokudutshulwa kwabantu mahlayana lobugebengu obudalwa ngabantu behlomile ngemibhobho ngemva kokuthengiselwa lula ilezi zikali olwesefa America. Iningi labantu baseMelika liyalusekela lolu hlelo lukaBiden, kodwa abenhlanganiso elungisa imbhobho eNational Rifle Association, NRA, baphambana le mibono yabaningi besithi kulilungelo labo ukuba lale imibhobho. Isikhulumeli sesikhulu sikamongameli eseWhite House sithi uBiden ujonge ukuchasisa ngokuqakatheka kokuvikelwa kukaZulu weleMelika. Ngemva kwezehlakalo zokudutshulwa kwabensundu eBuffalo, New York, laseUvalde, eTexas, lapho kwadutshulwa khona abantwana besikolo, amalunga edalela ePhalamende amabandla aweDemocratic Party laweRepublican Party babumba umanyano wokusebenzelana ukuba kubunjwe umthetho wokuvikela uZulu kudlakela lwabantu abasebenzisa imibhobho ebulala abantu abaningi ngesikhatshana. Umthetho ndaba waphezulu wakule Kenya owe-Supreme Court usunqume ukubana kubalwe kutsha amavoti endaweni ezilishumi lanhlanu lapho okwavota khona abantu kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ekuqaliseni kwalinyanga kaNcwabakazi mhlaka 9. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba owayencintisana nalo umnumzana William Ruto ephikise unqoba kwakhe. I-Supreme Court yaseKenya ivumelene lomnumzana Raila Odinga lomsekeli wakhe unkosikazi Martha Karua ukubana abale kutsha amavoti kuma-polling stations alishumi lanhlanu akwesiqintini ezine ezibalisa iKericho, Nandi, Nyandurua leMombasa.
Ikhansili yakobulawayo igqibe namhlanje uhlelo lokukhulumisana loZulu labosomabhizimusi ngokuphathelane loluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali olwe-budget. Lolu hlelo luqale mhla ka-26 Ncwabakazi 2022 emalokitshini kanye lakubosomabhizimusi kobulawayo. Isiqokoqela ukubhadalisa indleko ngedola leMelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ikhansile yakobulawayo ibike ukuba ngolwezi womnyaka ophelileyo ihlele ibhajethi yalonyaka isilinganiso sokutshintsha idola elilodwa leMelika libiza amadola alikhulu akwele Zimbabwe i-$1 ilingana le-$101. Yayikhangelele ukuba intengo yokuthenga idola leMelika lizakwehla. Kodwa-ke akusabanga njalo, isilinganiso esikhitshwe kuviki eliphelileyo mhla ka-23 Ncwabakazi libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, idola elilodwa leMelika selithengwa ngamadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$1 ilingana le-$521. Kungenxa yalesi sizathu ikhansili yethule umbono wokuhlela imbadalo zezakhamuzi ngedola leMelika kuthi nxa kubhadalwa ngeleZimbabwe kusetshenziswe isilinganiso salolo suku. Lokhu kwenza intengo ibe ilokhu ikhuphuka ngenyanga okudale ukuba izakhamuzi zikhonone kakhulu ngokuthi azenelisi ukubhadala indleko lezi. Umnumzana Thembelani Dube, umabhalani wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabamukele ngenjabulo imihlangano le yokukhulumisana loZulu.
I-budget review eyenziwa yiBulawayo City Council kathesi yindlela okumele izinto vele zenziwe ngayo. Ngakho-ke izakhamizi zikhuthaza ukuthi zivuze kakhulu ukuthi i-budget le e-US dollar component yavunyelwa ngaphi njalo yavunywa ngobani. Ngoba kathesi okwenza ukuthi izindlu zikhwele nyanga zonke yiyo la amafiga e-US dollar angazange avunyelwane labantu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zivuze kakhulu ukuthi kuyini okwenza ukuthi imali leyo ivunywe thina singayazi.
Umnumzana Rodney Jele, ukhansila ka ward 23, uthi bebekhangele ukuthi imali yezakhamuzi isebenza ngendlela.
Iviki le ephelileyo besenza esithi thina ngama budget review lapha kade sikhangele khona ukuthi esasikuhlelile umnyaka ophelileyo la ngendlela kade zingena indleko kade zingena ngakhona umesipala imali zezakhamizi zisebenze njani. So yikho akade kukhanyelelwe iviki leyi ukuthi bekuzotshengiswa izakhamizi khona.
U-Alderman Ernest Rafamoyo, ukhansila ka-Ward 20, uthi bakhethwe izakhamuzi ngakho kuqakathekile ukuthi bebekwazi okwenzakalayo.
I-budget performance review meeting iqakatheke kakhulu ngesizathu esithi sona nxa i-council isebenza iyabe iqatshwe izakhamizi. So nxa sebebuya ukuthi bazoreviewa lokhu babe kwenzile, izakhamizi ziyabe zinikwe ithuba eliqakathekileyo. Bayabe setshelwa ukuthi imali zabo abazikhiphayo zisebenzeni njalo bafisa ukuthi ziqhubeke zisebenza njani.
Umnumzana Bheki Impilo Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili ayilamali ngakho kumele ibekele babhadale ngendlela ababebhadala ngayo.
Ngelihlo likakhansili, ukhansili yena gala mali yena engeyakhe, usebenzisa imali yethu. Okungangokuthi zonke izinto azithengayo laye kufanele imali ebe ithethe kithi. Ngakho-ke thina kufanele kube yithi esimphaya leyo mali ngoba sibhadalela sebenzisileyo. Lokho esikusebenzisileyo kumbe sikusebenzisayo kuthengwa ngemali yase-Amerika. Okungangokuthi kufanele lathi kube yimali ye-Amerika esiyisebenzisayo. Kodwa kufanele kube lokuzwisisana kuqala, hatshi ukuthi bephombe ukufaka ngoba isimo lesi siyivalela wonke umuntu, sincindezela wonke umuntu.
Ingcosana yabantu bakoBulawayo baphatheke emihlanganweni le eyenziwe yikhansili. Ikhansili sichaze ukuba kuphetha inyanga kaNhlangula lonyaka uZulu belesikwelede kuye samadola aphosa afike kumabhiliyoni ayisitshiyagalolunye aweZimbabwe, i-8,792,339,323, ukuthi yona ilesikwelede phose amabhiliyoni amathathu, i-2,920,900,039. Lo nyaka isisebenzise amadola angamabhiliyoni edlula isithupha, i-6,321,880,931, phezu kwebhajethi yomnyaka ka-2022 engamabhiliyoni angamatshumi amabili lantathu, i-23.8 billion. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani kahulumende ebona ngezokwethekelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority ZTA lamhlanje iqhube umhlangano wemfundiso yabasakhulayo labo somabhizimusi abakumsebenzi wezokwethekelwa kwelizwe oweZimbabwe Tourism Innovation Challenge Youth Capacitation Workshop. Limhlangano yenziwa emzameni yokuthuthukisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe ophanjaniswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha izixoxo kwabatsha lokuvula lumhlangano wemfundiso okusemthethweni, umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi kuqakathekile ukwazi indawo eziligugu edolobheni leli ezingahuga izethekeli.
Ikakhulu laba abasupporta ibhoso lina, i-Barber Fields,
Osakhulayo uDaniel Nkunzi walela olohlelo olulesihloko esithi Flex onqobe abanye kobulawayo uthi inkulungwane yamadola eMelika i-$1,000 ayitholileyo izanceda ekukhuliseni ibhizimusi lakhe.
So itekile project yami kuthiwa yiFlex. So iFlex isenle mnyaka about 2 ngisebenza, and i-challenge ekhona like any other startup in Zimbabwe is access to capital. You need access to market, but I hope this price that I've got will help me to go to market.
Unkosazana Mandisa Nyoni olandela uDaniel unqome uhlelo lolu olwe tourism innovation challenge.
Ngokuyi opportunity enhle ukuthi njengama youth sibuye sizosenza ama ideas ethu ukuthi sizame ukuphakamisa i tourism industry ezindawo. And ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifikele lami ku top 3 and i opportunity le ngizayikhumbula njalo. Oh, ngizame ka show ukuthi ngiyafunda. Topic e program yami ibi transportation. Ibikuthiwa ihamba lathi Zimtoz.
Umnumzana Kholakele Ngwenya okubhizimusi lezokwethekelelwa ngomunye wabamukele ngenjabulo uhlelo lolu.
Yinto enhle kakhulu imizamo eyenziweyo ukuthi laba basakhulayo banikezwe amathuba aneleyo ukuthi baveze lokhu okusemandleni ababangakwenza ukuthi benze ukuvakatsha lokuvakatshelwa kube lula kwelakithi. Ukuthi sibonge uhulumende ukuthi akwenze kube possible ukuthi sikwanise ukuthi sihlangane emathupha manqamu kulomnyaka ka-2022.
Unkunzi walela nguye oseza kuya esigodlweni eHarare ukuyancintisana labanye abasakhulayo abasuka kwezinye izigaba zelizwe kuhlelo olwe-National Tourism Innovation Challenge olujonge ukuthuthukisa ibhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe ebulenjini. Kusenjalo abeZimbabwe Tourism Authority bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ehlanganani sanganayi World Tourism Expo ezaqala mhla ka-13 kusiya ku-15 Mabasa kobulawayo. Unkosikazi Novuyo Mathonsi, umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo, uchaza kabanzi ngalo umbukiso.
Thina njengeZTA sithe ukuthi sibise abantu abathengisa indawo zokuhamba nezokuvakatshela esithi ngama buyers, sithi ngama tourism buyers. Sikhangelele ukuthi abavela ngaphandle kwelizwe abayi 125 yiba bazabuya la.
Isikhulumi seZimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Khothe uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwe imali edlula ibhiliyoni elengxenye lezethekeli.
Singakafiki kulolu bhubhane besiku 2.3 million kwasokusehla nje ngokuya komnyaka. So sesikhangelela ukuthi ke uhlelo lolo lehlanganisa nganayi World Tourism Expo luza sincedisa.
Obona ngezokutshala imali kukhansili yakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo laye wazise ukuba bazasungula uhlelo lokuchova ibhayisikili izethekeli zibuka ubulawayo ngelanga kuvuka kuqala umbukiso owehlanganani sanganayi World Tourism Expo.
Uhlelo lwamabhasikili sikhangelele ukuvuselela i-industry engathi i-cycling industry yamabhasikili. Sikhangela ama-advantages angkhona ukuthi amabhasikili engaletha intuthuko enjani edolobheni lakobulawayo. Intuthuko enjengokuvulwa kwama-companies alungisa amabhasikili, reduction in carbon emissions. Sikhangela le ndlela ezilula ezingasetshenziswa ngama-tourist besiyabona indawo ezijeneyo zokubukiswa ezinjenge-heritage sites.
Usomabhizimusi wezokwethekelela kobulawayo unkosikazi Charmaine Borch uthi bawumelele ngamehlo abomvu umbukiso owehlanganani sanganayi.
Sabe sinesifiso sokuthi at least thina abantu bala sibe yithi ababhenefithayo, not ukuthi abanye sebevela ko Harare sebethatha ibhizinesi yonke.
Umbukiso Umbukiso lo ucine ngo-2019 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 njalo abavela emazweni abalisa i-Europe, i-America, i-Middle East, i-Pacific, i-Asia, lasezwekazi le-Africa bakhangelelwe ukuzangena umbukiso wehlanganani sanganayi oyingxenye yohlelo lukahulumende lokutholisa uhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe amabhiliyoni amahlanu amadola kusiyafika u-2025. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi lwezemali kahulumende i-Treasury bathi sebezimise umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguMagumede uGaino Saidi. Ngisitha sidibaneni ngo-half past six kusasekuseni.